Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, unodipa simba. Kana daga neda, ikita zaku kama, imiba imakana.
Manerua kanaka watereri inu ndini chanono kawande nchiku chinganiza ene mufaro mneki mweze churongwa cheze chitendero nasi taona zaka kozera kutitikani zekare na pastor Dr. David Simango Reza Yoja Forward in Faith Church variku Bolton United Kingdom makadini Dr. Simango
Tino fara zikuru baba wande makadini zenye
tirinani tangashi dauti mchit sananguri lewo nasi paka tipe zinu zivirizi chitendero chechi kristu ne chitendero chechi vanu kawati mijimu zuno famba pangwe chete ere pane siyami ilipo ere kana kuti azie ndirani za cheze
nyaya ye mijimu baba wande nyaya inoda kuti ikutanwe zvakanya nyanya vanhu kwedu nokuti vakunzi vanoibatira pamusoro zvakafana kuti iko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudziko vayo mwari wekudenga asi vaya mizimu nokuda kwokuti iko vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanise kusvika kuna iye wedenga aadenga pasina vanenge vari pedo naye vari kunyika zvimu saka vanhu vazhinji vanonamata mizimu zvakati shaya mizimu nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata mwari vainamata musika vanhu ndati wai vanonzwa musika mutokwedu vanoti musika vanhu kana kuti wedenga kana kuti nyadenga kana kuti musiki kana kuti senzi mashoko anotsanangura kumusoro kwamwari ndiye ainamata asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingakuti vatangosvikira vari vanhu venyama vaiti ivo vanhu vanenge vashaya vaya vakarorama ndo vari pedyo naiye musika vanhu vaizosumbirira kuti inini tisvisevo kuna nyadenga saka uinyadenga uyu wakanga ari mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapiye kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kukwepo regai kutsananguriye mutii iyeye vanhu ava maitiro avaita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemajudha nokuti majudha pavakakanganisa vakaudza namwari kuticale chekudeuka kweropa kudeuka kweropa uku waiva uri mufananidzo weropa romwanakomana wamwari achazomuya nemukristu saka unozoona kuti tikazosunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvakaireva zvaizova mutereri saka jesu kristu achizouya manya ndiye akazadzira zvinhu zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha saka muchizoona jesu achisvika pakuuya johani mubhabhatidza nomutariyae bwayani ramwari rinobvisa zviri zvenyika kutaura kuti zvese zvaiitwa kumizimu vanhu vachitira mizimu vachiuraya mhuka hazichatenderwi nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri kristu jesu mwanakomana wamwari wakazouya saka vanhu vose manje vakwanza kutarisa kuna kristu nokuti ana johani chapita 3 pa17 imoti mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti afunge nyika asi kuti nomari nyika iponese saka jesu kristu ndiye manje gwayana ramwari vanhu vokwedu vanga vachitarisa kuna jesu vachiregera kuuraya mhuka vachiregera kuzvese zvipiriso chipiriso zvakatumwa namwari ndiye jesu kristu saka hatishomori zvaiitwa tinoti yanga iri nzira yemufananidzo pana varoma paura makuiatiti kristu ndiye mugumo womurayiro end of the law kutaura kuti jesu kristu paakauya akazadzisa zvose
saka zvitendero zviri zviviri hazvikwisidzani hazvo
zvitendero zviri zviviri pakukwekudzana zvinobve uya nhasi uno kana vanhu vakasapinda munzira yakanzi namwari ndiyo nzira yacho Yohani chapter 14 verse 6 jesuochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu hakuna ungaenda kuna baba asino kwandiri saka hatitandi nokumizimu nokuti nzira yavapo hatitandi nokune zvimwe zvinokumhuka nokuda hwako ropa remhuka nokuti nzira yavapo saka tikatenda kuna jesu tinobva taruramisirwa muna kristu roti shoko hakuchina kupuwa mhosva kuna vari muna kristu asi vanhu vakaramba vachienderera mberi nokuda mizimu ndokurasika nokuti vanenge vasingachazivi kuti icho chakanaka chakatumwa namwari kuti tiponese vanhu chakanga chii saka ndo chatiri kupanisa kuvapatirosi kuvanhu vekwedu vanhu vese kuti vazive kristu ndiyo nzira yezvokwadi
Dr. Simango kuda pamwe mune vhesi yamungada kuti mugovane nevateereri vedu
hongu kana Johani chapter 1 verse 29 Johani mubhabhatidzi achiona Jesu achiuya anotaura kumbomo yaakanga achibaba kunokutarisira tarisai kugwayana ramwari rinodzisa zviri zvenyika saka pandikusukurudzira hama dzose iri kunzwa pangomukina yakadai kuti ngatirambe takatarisa kugwayana ramwari rinodzisa zviri zvenyika zviri bezviti izvi ndo mabasa erima anoitwa nevanhu nezvose zvisina kunaka asi kune munhu aripo akatumwa namwari kuti azvise saka jesu kristu ndiro gwayana racho rakatumwa namwari zvinochiti kuhama dzangu dzese ngatitarirei kugwayana ramwari iro rinobvisa nhamo dzedu matambudziko edu zvivi zvedu nokutigeza nekutinaka kuti tive zvisikwa zvitsva tifanire upenyuia zviri tifanire kupinda muupenyu hwaakatibva kuchiria hwakanaka
namashoko iwayo anobva kuna pasta Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton United Kingdom tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi Dr. Simango tinotenda zvikuru nemashoko enyu
mazvita baba
ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
Tirangano zvakaipa Tirangano zvakaipa Mukati memoyo Thank you.